very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread cost $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Topinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Kwandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tarauti munesha mwino munyu iripi. Kana baba wane wanavavo wanombopopota. Ukazobona vorova mwana anenga anyanyisa. Unotanga waji. Ukadai ndokurova. Iyo ramba achita. Tasika pokuti zvino desha miachirova.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do. Share our feed when you come on the program, Chris.
Yes. And if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni. Abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi, into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla. Isinkwa ebesithengwa nge-90 cents ngeminyaka emibili edluleyo, lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso Zupco usiya emchoveni, imali yakhona la isiqansile isidlula ama-$6-7 usiya ngokuthi uya ngaphi. Ezitolo lapha sokunzima, abanye bangena baphume, umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi. Mavela,
Mhm, kuneo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamambo itata mbokuridzira iyi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMunangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti iwo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino muri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti muri dzinokwanisa kunge dzichinwa tii dzozodya lunch dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti muri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi, kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii.
Vanhuve muri muno muWashington mafambirei kunoku?
Ndauya kuzoatenda mameetings eku IMF neWorld Bank, my annual meetings. Tirikurukura nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, kuchabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolisi zakawanda panyaya yezvemari, munoti inezvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvichastabilize. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but it's just stabilize.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. We should be use it and support it. Everyone should support it. It is our currency.
Asi iri kushanda here pari zvino? Muchitarira mamiriro akaita zvino, nokuti pakatanga nyaya yemabond notes yenge ichinzi 1-to-1, asi zvinezvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
One-to-one yangisingashande. Because there's no way bond note was 1-to-1 to US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good that it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyo iye IMF neWorld Bank. Regai tinzwewo kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank Washington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvikewo kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvii zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka, nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamutuli vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikuru-kuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi, munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa, nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuasosieta nenyika? Isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa zemaminerals. Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw, asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsogutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamutuli vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Linette Karenye Kore, vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kuno kumisangano yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuitirwa imo muno muWashington. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipowo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo, Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlangane loku nje selokhe kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki sawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseba futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa yikudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe yibaba sibusayo. Kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume luqhubeke njengabantu beZimbabwe. Kumele sithi kuphelela lapha, sekuhambe kwaba kude kakhulu, kwakungasayi phambili.
Okay. Now, Mr. Ncube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000, Zimbabwean dollars, that is in bond notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to 8,000 or so, as I say, depending on what you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it would be $90, $80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000, you can imagine. For that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either way, for either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Uh-huh. Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line. Marvelous.
I what name tereruri wokutanga mukoma Raymond tinokuchingamidzai pachirongwa.
Magadini.
Aiwa, tiri wadi tukutora nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin, kwa kadii kwa tambo, tura nguva tisa tambo, nzuko wari ku Mount Darwin, kwa kadii mkoma?
Ku Mount Darwin, kuruguru waadza.
Tipei wa mamiri rakaita zvinhu ikoko panyaya yezve mitengo nezvimwewo, muri kurarama sei zuva nezuva?
Kuno kwatisi torarama zvakanaka semunhu wamuri kutotaura naye atori mucivil servant zvokutoti ndatinoti kapei kacho kapinda nhasi ka panangopinda musupermarket hombe iriko kuMount Darwin kwekunga $600 ndabuda nekapaper bag kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisi toziva kuti ari kugadzirwa naani
pamapinda umumatenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei
Mhuri ine vana 4 zvinhu zvandatenga ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130 then 2 litres yemafuta ndazvionawo makaitanzwe makachipa iri kuita 80 saka ndatenga anenge pima 2 litres then iwo ndichinhonga utimoti mwana ari pabhodhini mwana ari kutofanidzara kwaari ikoko
nokuti vamwe vane vana vari kumabhoarding vanga vari kunzi vaise top up kwenyu kwakamira sei ikoko
kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo
saka poitwa sei semaonero enyu dai maiwana mukana wokutaura neivo vatungamiri venyika maitii
inini hangu kanda ingotiwo kana wo munhu waremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ouchimuti vanhuwo mhanya avo vakawanda
aiwa mashoko makukutu ameno kana muine mamwe yamuda kupedzisa nawo
aiwa handida kungopedzisa ndichiti vanhu vemuzimbabwe ka ngatisade kuhadhinwa nenhamo tida kujairira situation yakashata kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei
pane organization iri kunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi
ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenye ima taxi plus chakuto korumura shukiriti. Saka ndino tindirikurarama kanyaba kuti $500 ne 5000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makusende kabikoka porridge manheru ndopano tinongotsvagawo saga topindawo marenti tsvagawo zvikafu zvibage. Zvakutotizeza.
Muri kuti vamunogara navo vaakutozeza.
Vakutozeza nekuti tinozopindawo muvillage tichibva home muzvimabasawo zvedu izvozvo zvine mari dzakadaiswa.
Ko pane zvimwe here zvimabhinda kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita butter trade. Kwakamira sei kumaund darwenu?
Kuno kunyaya iripo ndonyaya iri kutongochema chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti wakada kuchemabhinda ukoka ezvimwe zvinenge zvekutengesa, paunoda kuenda kunoihodha maprices anenge atokwira. Saka mari chacho anobva atokwira seipapa nanchida kutochinja ndiite marandi ndo ari kutotenga zvinhu zvandiri kuda. Nanchinzi kana iri ikokeshi its 110 ndinoenda ne100 rand.
Aiwa mashoko makuku, timuve neweekend yakanaka kumaund darwenu. Bye-bye. Chris, before you take a caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant, and he says sometimes he has to beg for Millimill to make, you know, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate tungwe nisa wamgela kuhlelo nyate. Yeah, ungapi kwamhla?
Eh, mina ngisekwanda ba.
Oh, usekwanda emajounde.
Emajounde.
Yeah, ungasipho momo wakho na ngapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wano le dola manzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama 20 kilometers ngebucket. Ngizama ukuthi ngathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba. Iridala ibhahlile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye ngelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo. Kukhanya ngani kha abanalusiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njani?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa atengene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi lele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency, kanti baphulela ulutho endlebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi, because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe anti abayibo abanceda imuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. Kethi omuntu ese-South Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela, omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludubo esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende totally kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzane.
Yazolunga.
Mabelas, that's Mbonisi Nyati there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Jody.
Makadi, and you're talking to me.
I'm
urikutaura na Jamila ndiri kukwekwe makadi yeniko kusisa.
Aiwa tiri wadi kwakamira sei kukwekwe uko?
Ah, tiri kuno kukwekwe tiri kurarama inyasha dzaMwari.
Ehe.
Chokwadi. Chava kutirwadza munyika nechekuti chero ndikafungidzirawo ndafungawo kuti ndingobatsirawo handinawo pekutangira because zvaina zvakadhakwa zvekurevesa ndo zvinonzi zvakadhakwa.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko? Chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu. But kutongofarawo wakwanisa kungoti wafamba ukasangana naone kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisawo kusvikawo nezvinongobatikawo kumba. Tava kuita zvekuputisirwa maputi kunouku. Vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu ko nekuda kwokuti kageji kachona kanenge kakati kurei laiti. Kanenge kasitorina kana nesauti kamaputi kako nekudawo kwokugadzirwa kwacho. Saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo wotongoti at least zviri nani. But zvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa, hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi. Apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungiriwa pamuti but kwatakananga chako chako hatina direction.
Mataura imi panyaya yamataura kuti pane tumazupko. Saka vana vandoo zvavari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri irarama?
Sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita. But kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi andiwo ndinotoshaya kuti ndingataurira ani wokuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo pakuriedza kundiretirawo dollar rangu iroro vari kurireta as 1:3 u bondi. Saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to USA zvakasiyana by far.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko Chris.
Yebo silo mdolombo ecingweni lapha, sakwamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga baba.
Ungaphi komhla?
Mina ngisenkayi.
Oh senkayi, akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi so?
Kunzima baba, komile sibi hey. Lokunzima sibi ukuthi uhulumende ngabo uyangenela sibi bakhulumisane lomfana lo ngenxa yezinto zingasilungile. Yahlanganisa amakhada nje bakhulumisane kulungisiswe ngoba akunzima sibi.
Hey.
Itiye ashayazwe ngokushukela kwelidula okumangalisayo.
Isinkwa sona
liyasidlala ikwambi.
Isinkwa sona liyasithola.
Hayi, isinkwa vele sesakhokhwa ngaso. Ngiwasho ukuthi $15 uyayithatha ngaso imali yonke le ekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi, siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu mdolombo.
Hayi, siyabonga.
Okay.
Let's take another call. Hello, caller.
Hello.
Ehe, Truktora nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura. Chingwa icho chitori $16. Hachitengeki, hatichatombochiziva izvi.
Manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16?
Mashops.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvino zviri kuno zvakaoma, ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa. Taitosuwawo kuti dai kuti tinana purezidendi vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei. Zvino hazvisizvo mapurezidendi acho tino anongozoda kuti aonekwe afa manje paanenge asirawo nzi vanhu chiyai mumuoni. Asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii?
Yamunangagwanda yangu vafunzwa kuti zviri kuitika muri kuzviona here kana kuti munongozwa muri kuoffice ndavambofamba vavaone zviri kuitika muvanhu. Vanga vafambe vaone zviri kuitika muvanhu, vaone kuti vanhu vari kudye mudzimba dzavo.
Imimi muri yenyu yakakura sei uyezve muri kudyawo zvipi? Pana baba vauya panapa vachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvokuputisa maputi, votiwo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana. Kwenyu kwakamira sei?
Panapa takungudya 1 meal a day guys. We are a family of 6. Totongodya kamwe chete kumanheru ikoko.
Kupanyaya yechikafu ataura izvenyu?
Nokuti kuti tizvibhalanzise, kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangowana mukana wakowana akashuga woneimwe nguva mutongomwa tii akatsvuka kwete inomukaka makuseni mungomwa tii tsvukuire zvapera.
Mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega?
Grocery handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond. Ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoite chinyeperana, nekuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kana zvitatu saka zvibatsiri. Tikatenga 2 kg sefi handitika ne 2 kg sugar ne 1 bar sipo 100 yapera zvapera. Tinenge sati tatenga hofu ipapo, hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handitika tichida at least 15 kg a week kuti tichizvitenga ka at least 50 kg maybe yatova kuma 5 hatitoivhunzi nokuti hatikwanisi kuitenga.
Aiwa mashoko makuku, tinokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu, muve nezuva rakanaka.
Chatangu chema ndechi kuti vamboonawo kana president kunyange vanhu vavo chaivo chaivo mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota vachitoona kuti inzara vachiti vaakutopinda pamahwindo nomumota makombi vechidhimanda $100. Inzara kai asi havagoni kuzviona.
Aiwa tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people, because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground, because he says his family is only having 1 meal. They cannot afford to have 3 meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncobe.
Ba.
Ye, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo, lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana?
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho, ukuthi uhulumende ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa. Ngeke ilungiswe ngabantu bezitalele ngekhaya, kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto. NgesiNgisi ngingathi mina there is no evidence of compassion, evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumende abonakale. That's what we always emphasize ebantwini, because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo, as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho sizaya khona, sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe, this is our country, and collectively we must ensure that it prospers, it has justice, it is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiripo.
Taura itinzwe, tutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naCourage, ndiri kuChivhu.
Taura yenyu mukoma Courage kuChivhu, uko kwakamira sei?
Ya, zviri kuitika njekuti tinoita zvekungoita mari choricho izvi mumapurazi umu.
Saka
kutuudze munhu kuti aisvitso kuti iwedzero mari ndichana kuti tikwanise kubalansisa ainga achitongochema chema zvinhu zvinambomira mushi kumuto dai wawedzera mari kana kuti iso kuti maresheni turi nani anenge achitongochema chema. Saka unongotiaro kuti kutuite ngokumanikidza zvinotozonetsa nekuti erenga akatiomerwawo. Kuomerwawo kwake kuno kuomerwawo kwedu.
Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei?
Ya, mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva. Anoona kuswera dhodhi yoshandira $10 pazuva. Mafarms anorimwa fodya. Anoona. Saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chaiwo. Saka upenyu hwakatooma kuno kuZimbabwe zvekutoti hamheno kuti tinopona here.
Aiwa, tinokutendai mukoma Courage kuChivu ikoko, muve neweekend yakanaka.
Maita basi.
Bye bye, Chris.
Yes sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye, ungapi kwamhlaba?
Mla seGoli.
Oh, seGoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Imbono yakhona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye nje siyakhala sizini. Sizenzele kulamavoti lasiye abantu bonke babethembele ukuthi izanuphefu izenza izinto kodwa izanuphefu yangena ngo-1980 umnangagwa wakhona yena lowo ekhona enguye naye wayengu-minister ngo-1980 esebenza nomgabe abantu bezimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela izanuphefu bevele beyazi bona sikhala nje sizoya thina nabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bengavoteli izanupf. Izanupf ine-3 majority ephalamende noma ungathi iyakhulumisana ne-MDC ilakho ukuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela izanu nasaye ubona yona isadishi isehluleke ukuthi ingenele indawo zeZimbabwe. I-African Union yehluleke ukungenela indawo zeZimbabwe ngoba abantu bezimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhelwa libandla lezanupf noma iyehluleka noma injani isinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela izanu izeli sehluleka impuphu izaqhubeka ikhwela injalo ngoba izanu vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka mina ma kunze ngikubona kurayithi ngoba abantu bezimbabwe bayayazi izanupf vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka so angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu bezimbabwe bekufanele bona bazikhethele bona umuntu abamfunayo bayikhiphe izanupf so bona bazikhethele upresident umnangakho umnangakho waqhubeka esebenza enjalo i-opposition iqhubeke naye incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi umnangakho akayenzi imithetho oluqondileyo umnangakho uqhubeka tha abantu abaphikisayo so mna ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa izanupf ukusebenza kwayo okwakhethwayebo abantu bezimbabwe abathi bona bafuna ukukhethwa ngupresident umnangakho bafuna ukuthekezela izanupf so izanupf singakhali yahlile kakudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi, sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Marvelous. That's Mbongeni Sithole there. He says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh was there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye shemuru kupi?
Victoria Falls.
Hey, but taurisa imbichana matimuruku Victoria Falls.
Yeah.
Hey, mochi ezere imbichana taura itinzwe kutukwa kamira se.
Ati?
Taura enyo.
Tanya ya.
Yeah, mitengo yezvinhu ehe.
Ya, kuno kutora posa hai, zvirikira zvei. Ya, hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari.
Kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari haikuwanika zvishoma.
Mhm. Saka muri kurarama sei semuri?
Semuri ai no mushanda imateja yaya asini ndoshanda nemuri yangu ndoshanda kesi.
Mhm. Asi yakuluma isindebele.
Yeah.
Yeah, but Chris.
Yeah, unjani umumo khona apho ba?
Umumo apa kungcono nje konoko nje.
Mhm.
Eh ayi akura plan.
Manje ubona ungani nxa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela abakhona yini kumbe ungadinga abanye?
Ah, ukuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Ngikuzikethela nje, awusekho private manje.
Eh hayi ulungile. Sibongile. Yeah.
I was being honest, Chris. Despite things being hard, he still has a right to keep his vote private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes, Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in January this year.
Mm-hmm.
I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights. The level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Salom lalelo maduna kobulawayo siyakwamukela kuhlelo.
Linjani baba Khandi?
Hayi siyaphila linjani lena?
Hayi siyaphila.
Eh kunjani kontuthu?
Ah lokunzima la.
Akulantuthu. Hey, I was telling Bono Yakong out of a little lintang alone.
Also, Ponapamina and Dubona Babakan. Couldn't you Zimbi be the Pavantavan as Nanti Lili? Could they see Lili? The market. Hang it.
Yeah.
As long as the Quail of us. Singazonda abantu bamabhizinesi sithi no bakhwezelana intele. Uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webhizinesi ushiyene lohulumende onguyo njani othi ngayengela mali uyakhweza ama-taxes. So wena ole bhizinesi ungehlisa into zakho ingabroke ibhizinesi ozakwenzani kusasa. Angithi la ule moli labantwana ufuna ukuphila. So into eyiyo eqakathekile abantu abafana ukuthini bayikhangele. Ungabe ubaba wathiya ubaba omgabe noma abantu babemzonda angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubeka mina ngingihulumende ngingabanjani ngingabaprotect then abantu bazavukela uhulumende njalokho-ke wakubuza ukuthi kathi ngo-January abantu benzani bangene streeting abangenanga ngokuthi babethengisela ukhulumeni ukuthi ayilokho kwenzala kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu afika ukhangele njengakhona lokho okukhulunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunandelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ima-prices uyaze sijoni. Angithi uyabe efuna ukubulala abantu.
Hayi kwezwakala.
So uhlupho lukuhulumende. As long evuma ukuthi ifuwe likhwele every week lamagesi ngikutshele khona apha esikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akhilo yethu ngiwathenge izolo awe-$10 aseyi-12 kilowatts right akungitshele ukuthi ngayaba $10, $12 ngenyanga sofana ukuthi uthenge $200 amagesi bagcina njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa sekutaura kwaita mwekola, I think ndeyo kubindura, but tina mkoma Praise vari panhare. Hello Praise.
Tinofara mazandizve.
Aiwa tiri wadii makadii iko kwamuri ikoko.
Haisi tiri nani, tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise?
Ndiri kuHarare, kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzwe, kwakamira sei nyanya panyaya iyo yemapraizi nezvimwe?
Ah, kuno kwakatooma. Nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizi rakanzi rakwira, zvinhu zvachona zvese zvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza, asi US rakanzi radonha havambodzikisi. Saka haa, life yacho iri kutorwadza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Ine ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akatozotonogara kubasa kwake, ninyaya yekuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kustendi kwangu, saka inini ndikutongogara nemwana, iye ari kugarawo kwake. Saka pachikafu apo iye ndianotozvilimita, inini mwana wangu titoriwo kungotamburira, ndizvove ndotongobika kawani. Iye ndakangomuzodzingiwa kana nemaputi kuchikoro akaenda. Ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa, saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maiti musati maenda zvino?
Dai ndaiwana mukana ndaigoti ngavatinzirotiti ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyakasirudzo ndeyaripo, saka zvotizoti nokuti iye ndiyari kutonga, saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo. Muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Baba iri, gaiti tore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Ehe, taurai henyu, tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndaitai ndipavhurumu kuchiredzi.
Aiwa, taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uko.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu varidzi veshuga tichatombokwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, mapraizi akamira sei?
Mapraizi zvisamazerasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kuchitenga $18 chiyo iri kudhura, makombi kukwira tichienda kubasa everyday $4. Saka pacha tichatobhalanza pamasalara ana kana kutombowedzera marendi. Wangu wekubasa kwangu wangu waitochema-chema kuti marendi ari kutonzi ma100 rands parendi. Apa tikada kuti titarise rendi ye100 rand yacho nepanozopera mwedzi, hamene kuti tiita kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika ndaigo muntu ati apere nazvo akundikana. Mucherechedzo unonyatoradza kuti mukuru wenyika akundikana, haana kana kulu. Sezvizoro ndizoro akabva kundosiya 1 million kufrance. Muno hatina kana siwewu hatiza magetri izvi mhura pachibhorani. Ndakatotasana nechibhorani ngepavhurumu kuizvezvi naini pano neuku vana vachasa vachambunyikidzwa nezvidhakwa. Pane mabhawa, pane mbavha, vana vechisikana vachera mvura ipapo. Saka sesidi yevanhu nekuda kwemunhu hwani hazvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa, tinokutendai muve neweekend yakanaka.
Aurait tisamazela
babai. Chris, we... We had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the Sugar State, but there's no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two kombis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ncube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, baba Ncube uyabizwa bayakhuluma abantu lapha bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe ubona ngani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona
yikho kuhluphayo khona lokho ukuthi nxa ngabe izinto zidula ukuthi nxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudila kwezinto levoti bakukhangele kuhlukanisile kuthelokhiyana ngokunye namhlanje sila kanti-ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona yikho kufakwa uhulumende i-economy yeBotswana iyasebenza le South Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakhona iyasebenza eMelika iyasebenza ngokuba uhulumende uyasebenza, eJapan iyasebenza ngokuba uhulumende uyasebenza. Ungabona lapho kulanjwa khona, okufe khona nguhulumende. Nxa ungavusanga ipolitiki yethu ihamba ngezinyawo, yananzelela abantu, yanakekela abantu, yahluphekela abantu, yabakhulisa abantu, akulanto ongayilungisa. Into eluhlupho kathesi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone. Bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu izinto ziyakhwela usuku ngosuku bazithulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini ngokuba bathe befika bafica kunganje bafica isinkwa siyi-90 cents namhlanje siyi-$16 bafica ithukela liyi-$2 senamhlanje liyi-$50 or $40 khonale izinto ziyakhwela ziphuma endleleni lokho bethembisa bengalungisi ibhondi nothi leli kalisebenzi ubugebengu ubusela bugcwele elizweni kudingeka uhulumende alungise lezo zinto akulandlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende kumele alungise izinto nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokho akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings, as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness, or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever rising, the ever rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly governing in the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans political illiteracy, that is very unfortunate, because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay, thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tiitore kola wedu wakupedzisira tikuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tiriko makadi ndirikufona ndirikukwekwe
ehe tirikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
Zvii zvamuri kutarisana nazvo.
Maprize ezvinhu haachabatika, mari yacho chero kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu. Pane prize yecash iri bond yeeco cash neeswipe. Saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma, cash yacho haibatiki kumabhenga hakuna, maprize ari kukwira daily every month, iwe uchikwira nemaprize otokwirawo.
Chingwa chiri kuita mari ikoko.
Nhasi ndachiona matimu changa chichiita $15.60 kunofure kwalobel.
Saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka?
Kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa, nekuti mari yatotitira ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond kuda pamwe zvingatombenge zviri nani.
Aiwa mashoko makuku, kuti tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Aiwa mune ndirikutendai, asingachida kungotaura chinhu chimwe chete, kuti dai president vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndichida kungoyeuchidza vanhu kuti kana muchinzwisisa bhora, makaona timu yeDynamos yarelegeta player kuti haichakwanisa kutambira Dynamos nekuti wakura kana kuti ane zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi. Asi same player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kuManchester United kuBritain kuti ndaakunotambira Manchester. Munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kuManchester, Manchester ikawina yakatora league?
Aiwa ndima vamavharisa mukoma. Tinokutendai chaizvo. Chris, we're hearing there some, you know, analogy from our last caller. He's out there, I think he said he's in Kwekwe, if I'm not wrong. But he's saying that maybe, you know, people need to relook at the situation on the ground right now. But he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester. Do you think he will score?
Wow, that's a tough question.
Mm-hmm.
Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling, and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much for having us here on our show tonight. You were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
Mm-hmm. I'm Marvelous Mhlanganya Huye, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, imbondi pay your chance. Kupinda pachirungwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.